Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ma Nero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa.
Godzero remari kwavalue yedu yainge iri pa500 kana vati vashayisisa 500 voti 500 nerate iri kweita sei zvizvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo kana kuvashaura tsiko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makondirakita anga ari emaus ngaavachibhadhara neita sengrade
asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi
vasandechidzambo vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kucosaf
murayiridzi wemawarriors vasandechidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ecosafa kusouth africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigununguna kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weatus vaobert masaraure
kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira yen on average $500 iuye iri maunited states dollars zvayaisiri kuita ka tichiitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kunana $50 US saka tiri kuti ngaudzorere mari kwavalue yedu yainge iri pa500 kana vati vashayisisa 500 votipa zvinoendrana nerate iri kweita bank zvizvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo kana kuvashaura tsiko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makondirakita anga ari emaus ngaavachibhadharwa neita bank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tiaichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta pakupera kwezuva tichiri kucombaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhe asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimba mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatuza vasi pabasa saka tiri kufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana south africa kunana mozambique nekuzanzi vachingoenderana nekutuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspai ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action vachinzizi vari kuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tiri kuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineine zvematongerwo enyika yai kuti tinongodawo muhoro unokwana kuti muridzeridziwa nechiuviri, tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandirawo, kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeyi. Saka dambudziko riri kuita ndere kuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurakwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mtedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple currency period. Saka mumultiple currency period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabotnotes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura mumonetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndiyo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokodzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haasi haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeiri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars zvinokuda kuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvage marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende. Asi zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuAmerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotora mapasi anotoresa vanhu mapasipoti kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maUS dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaUS dollars, zvakanzi izvozvo ngavatsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivu sevanzi inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakazvike kutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo, vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikweretwa kubva kunana China yavanga vachiti inga gone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe mapoka akaita IMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanunge paine kusarudza umwe wauno waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe uyo otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa pane chikwereti cheumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupiwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara patai apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba ramunenge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri wepazi reupfumi hwenyika Professor Mthuli Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavaine mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino vamwe vasina mukana iwoyo zvinozoita kuti zvinhu zviite manyamarire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapera kuenda ngemvura saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi autokwidza saka tikutambudzika zvine madomasi yatina tikutotambudzika ndo nhava itineyo pabasa redu remusikazi tinomaodha ekwaruwaka kukesho ndo kwatinoodha asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi timapuraizi akure tisu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho akutodhura $90 masandaki saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika wedu ausiuyanisofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhedziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti he kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya zvezvobatsirano sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 ino puri kubatsirwa anhu 55 saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo hakuna chiro hakuna mari madomasi akaenda ngemvura pandosara acho ari kudhura kutenge ma$90 $100 saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo hakuna ari mabatsiri amwe angaita fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atsinirwavo nava Prosper Stole.
Pane zvinongoziva hakutodhiri kudhura ndio basi ndinotaura basi zvinhu zvekudhura chazvikwanisi zvadhura hazvisi kugena 100 mugomo uno gena 100 mugomo uno duno gena 25 set 40 ndeta igumandi
amai suzini mwaika vano tikunze kwe kudhura kwezvinhu pavanoshandira apava nakiri sekuti vanoshandira pamene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa
tengesa kuti kana kuchinaya tonga tichinaiwa nemvura kana kunezuwa tonga tichingodini tichipiswa zvenezuwa zvino zvedu zvino zvichitopiswa anga zvakaite matimati anotokasi kushata mabanana anokasi kudini kushata zvinhu zvizhinji
kunze kwekwamutare dzimwe nzvimbo dzakaita sembare dzinowana michero kubva kuchipenge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo ndakamirira Studio 7 kune dziwa ndini Loida Moyo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumuri yavo uye mamasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora nguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vabvara mazvikokota vanoti vitamin C. Inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhurawo mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu. Ndo dzira dzishoma dzinoita kuti zvitinani zvisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke nekuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy, kuziva nezveutano hwako munhu, health literacy, treatment literacy, kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei, kana uri pamishonga unozvibata sei, uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari, zviri zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita, asi kuti vaiita nerudo, vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro, munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe, vaigona kubatsira nemazano ekuti chiita kudai chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro, asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira hatisi takarikanganwa, tinoedzawo kuti tinge tichisimudzira zvishuviro zvavo zvekuti nyika yeZimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero yemadzimai nevana.
Muzvare Matatolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan avaramba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals kana kuti ZNSPCA rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaKristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kuti vavuri kunzvimbo dzatofungidzira kuti vanhu vanenge vatori nemari koko vanokwanisa kuenda panani yerest vetwavo vachinobayisa, kana vana chiremba vari padhuze kana vane SPCA kana pagovernment vetu tovabayisa. Handizi hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonzi iyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandotaurei kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vetu, mazviona? Inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chaichaiwo, vashuma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita muZimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza, kana topatawa nerando atinotiwo mawarning kuti right vaccinata imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanya mhanya zvotabayisa.
Vachikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kukubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paipai aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanotaura kuti $6 for injection, apo ndingoda kubayiwa mainjection wayo ari kana 4, that's about $240. Of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chaiko chaka vanotobhadharisa dollar chairo chairo for a rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
Vatyikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panepfenyuro yestudio 7 vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
Vachikadaya vanoti ibasa remakanzuro ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yokuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti imbwa dzirapa dzingadi uyezve imbwa dziri kufamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
Vachikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba-famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi ineyi yemakanzuro kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayard vachibvisa totio mastray dogs. Togara zuva nezuva tichinzwa makutingofonerwa nemunhu ari kana kuhighfield, ndaonai mbwa dziri kungofamba muroad dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizivisa, asi ibasa rekanzuro.
Sangano reZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuedza kubatsirawo nepatinokwanisawo through kuita atinoti mafree rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tikuenda ikoko tichinobaya imbwa ende tuto kashika mazwa tishonoti imbraza tu wana ikoko tu wana more than 500 karati sewe kwa takafi selagu yenda ku netklifu there were more than 500 dogs that are not vaccinated.
Vachikada ya wano kuru zirao wa gareve maguta kuti vajisise imbraza avo jibere kukuitila kuti zisaitava nano kuti hajivumirwe uye vajinji havazo kwani siku pa imbraizi joku jika shaka kwana nekuzo badara kubaisa nomba zechi mbwa mpengo nyanzu ye jirwere jinotapuranwa mubazi reutano Dr. Posha Mananga Zira wano timtemo we Public Health Act unosingira maguta ose kuti ati tevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuru yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi asi vakati kubaiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini chiri mudzanga.
Munau dzemitambo, murairidzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatedzeri vake vachirairidza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors tiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murairidzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vakatotonga mambo vanotsangano ravo raona zvakakodzera kuti murairidzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kuCOSAFA vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirairidza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana na Lloyd Mutas ndovachasara vachipedzisa magames asara kuCOSAFA. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe vanenge vakwanisa kupinda muthefinal 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0. Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenarity. Mune mumwe mutambo wemasemifinals Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevairairidzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunun'una nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda bako VOA Ndebele.